Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chivabu 7 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu dzine zvirongwa zvakakuti zvakanaka zvemakanayo iti chinonzi mhou nemhuru yayo zvichireva kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejesta kuvhota tine zvakanangana neavo vanonzi maalieni.
Mabatanidzwa emapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparurawo zvirongwa zvekukwezva madzimai nevana vavo kuti vanonyoresa kuvhota. Varimi vefodya vakawanda mudunhu remashonaland west vonyunyuta kuti vari kubirirwa pamutengo uri kutengwa navo fodya yavo mukaroyi.
Zvichida pane akanditeerera nhasi ari kubvunzawo pamwe mukati meupenyu hwako pamanoona kunge wakazvidzika pamwe kune vanotokuonawo kunge wakazvidzika pamwe pane vanotobvunza kuti pane chakanaka here tingabvawo muna mudzimai uyu pane chakanaka here tingabvawo munyika yeZimbabwe.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yatakaita napasta Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke Beautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti wave kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvinokurudzira madzimai nevanasikana kuti vanonyoresa kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanotuma zuva mashoma anotevera vanenge votenderera nenyika yose nechirongwa chavo chinonzi Mhoune Mhuru Yayo icho vanoti chichabatsira mukukwezva madzimai. Vanotiwo vane zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisirawo zvinobatsira vanonzi vekunze kana vabva kure. Zvirongwa izvi zvinotevera zvimwe zvakaparurwa nemubatanidzwa uyu zvakaita sebereka mwana pamwe nechimwe chakaparurwa mukupera kwesvondo kuno nevechidiki kuchitungwiza. Ngatinzwei vaMwonzora vachitsanangura.
Hongu dzine zvirongwa zvakati kuti zvakanaka zvemakanayo iti chinonzi mhou nemhuru yayo zvichireva kuti madzimai anofanira kuberekana nemadzimai madiki vachienda kunorejesta kuvhota tine zvakanangana neavo vanonzi maaliens. Maaliens vanhu vaiva vekuti vabereki vavo ndevekumalawi, Botswana, Mozambique, Zambia, South Africa vanenge vachishanda muno muZimbabwe kana takabarirwa muno muZimbabwe. Vanhu ivavo vane kodzero dzekuvhota, saka tine chirongwa chakanangana navo ivo vanhu ivavo kuti varejiste kuvhota. Nevanhuwo vasati varejista kuvhota ngavarejiste kuvhota. Tichida kuti tiemphasize kuti nokuti pari kugadzirwa voters renewal hazvinei kuti wakambovhota kare, unofanira kurejista panyowan.
Zvirongwa izvi muchange muchizviitira matunhu api vaMwonzora?
Tiri kuita kumatunhu ese emuZimbabwe. Tiri kuenda tichaenda kumaruwa, tichaenda kumadhorobha, tichaenda kunzvimbo dzakatenderedza madhorobha dzatinoti maperihedhen, tichaenda zvakare kunana diaspora. Saka tiri kunanga nzvimbo dzese dzine vavhoti vemuZimbabwe. Tichange tichienda zvakare kumapurazi ikoko tichinotaurirana nevariko kuti zvakanaka kuti vavhotere imwe hurumende inoita kuti vakwanise kushandisa mapurazi iwayo zvine musoro.
Mhou nemhuru yayo ko bhuru
dzizvozvo tine mhoune mhuru yayo neimwe yatotibereka mwana tiende dzizvozvo bhuru netumukono tidiki zvinonge zvisidikanwa ipapa chakanyanya kukosha ndechekuti vana veZimbabwe vese ngavaende kunovhota vangava nababa vana mai vakomana nevasikana
munotarisira kuparura zvirongwa izvi riini vamonzora
tiri kutanga musi wa 6 uno tikangobva musi wa 6 iwoyo taakutongoenda kurura nyika yese chinangwa chiripo ndechekuti munhu wese ngaaende kunoregista kuvhota
avanga vari mutauriri wesangano renera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7 Varimi vefodya vakawanda mudunhu remashona land west vanoti vari kubiridzirwa pamutengo uri kutengwa nawo fodya yavo nekuda kwekuti vakapiwa mbeu nefotereza nemakambani ari kutenga fodya yavo mukaroyi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti fodya yavo iri kutengwa nemari isingapfuure madhura maviri nechidimbu pakirogiramu imwe chete mari yavanoti ishoma zvikuru kana zvichienzaniswa nepamisika mikuru kuHarare. Varimi vanotengesa fodya kukaroyi havabvumirwe kunotengesa fodya yavo kuHarare sezvo vakapiwa zvekurimisa nekambani yemashonaland tobacco kambani kana kuti MTC. Mumwe murimi wokazangara vekuhurungwe vatimothy chizuma vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekuti fodya yavo yose mabhera makumi maviri nemashanu yakatengwa nemari iri pakati pedhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora maviri chete pakirogiramu.
Someone negotiate naye ndeuya anenge akupa price but already muna gazeta price ndapa class boss then go mechanist aka class rise up forge yako andizi ne grade rise up forge yako ne zvipapi pashiti pake andizi papero yako ngotasa zvona zvota izvi zvotongoenda nechi mabero mazhinji anonzorwa madollars 52 dollars dollars 52 dollars ndo mbinambe mabero mazhinji anenge akipocha.
Vachizuma vanoti sezvo vakanyorerana chibvumirano nemakambani anotenga fodya yavo vanomanikidzwa kuendesa fodya yavo kwavari. Vachizuma vanoti makambani havasi kuzadzisa chikamu chavo chavakabvumirana chekutenga fodya yavo nemari inotarwa pamisika yefodya nyika yose.
Kuti ukomplaini kwokuenda kwacho hunoko unoenda bhozi unenge wangokiwa akupa contract form zvavanenge vakataura pacontract form ndozvinozokusungirira asiwo vasina kuita zvakakodzera uye zvakafanira zvamakanyorana pacontract form vanenge vasina kuita zvizvo.
Asi mumwe mushandi weMTC asina kuda kudomwa nezita anoti varimi havafanirwe kugumbukira makambani ari kutenga fodya yavo. Mushandi uyu anoti fodya yevarimi vakawanda haina kuibva zvinodikanwa uye yakatadza kuomeswa sezvo yainge iine mvura yakawanda. Mushandi weMTC uyu anoti dambudziko rinofanirwa kuchema varimi nderekuti sei vachipiwa mari yavo shoma iyoyo ari mabond notes asi vatengi vefodya vakauya nemari yekuAmerica uri muso. Varimi vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga uko vasingabvumirwe kutora mari inodarika madhora makumi mashanu pazuva. Mamwe mabhanga vari kutopa mari madhora makumi maviri pazuva iyo vanoti shoma sezvo vachida kubhadhara vashandi vakavayambura kunhonga nekupisa fodya yavo. Dambudziko remari iri riri kuita kuti varimi vamanikidzwe kutenga mari vachishandisa mari iri mumakadhi avo pamusika mutema. Varimi vanoti nga mari nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Kambani MTC imwe yemakambani akawanda ari pasi pekambani hombe yeAlliance One International Incorporation inowanikwa pasi rose asi muzinda wayo uri muNorth Carolina kuAmerica. Alliance One International inotenga fodya muAfrica munyika dzinoti Malawi, Tanzania, South Africa, Zambia, Uganda, Kenya neZimbabwe voigadzira nekuitengesa kuAmerica, Europe neAsia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mukambani iyi vaKenneth Langley vanoti kambani yavo yakayamura varimi vepasi vanosvika zviuru gumi nemari inosvika madhora mamiriyoni makumi maviri nematanhatu gore rapera kuti varime fodya yavari kutenga. VaLangley vanoti vacharumura varimi vavari kuyamura nezvekurimisa mushure memakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 kuKaroyi ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikana kuti zvikoro zvave kuvhurwa nemusi wechipiri pasina zvatichagadziriswa pane zvinetswa zvekotoro yapera. Mutungamiri wesangano iri vaobet Masaraure vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemari munyika richatadzisa vabereki vakawanda kugadzirira kuti vana vavo vadzokere kuzvikoro nenguva. Vanotiwo chimwe chisina kugadziriswa inyaya yehwaro hwedzidzo kana kuti curriculum iyo yakasimudza mutauro mukuru kubva kutanga kwegore. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tarisa nyaya yematambudziko ari kusangana nevadzidzisi nevabereki zvikoro zvichida kuvhurwa kudai. Pane nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga iri kuita kuti maticha mazhinji agara ari pamakiyu vachitsvaga mari yavo, zvichavatadzisa kudzokera kubasa nenguva, zvichikanganisa basa ravo. Zvitarisa zvenyaya yekesho ichatadza vabereki kuti vatepe vana vavo zvakakwana zvekuti vaende kunodzidza, zvichatambudziko zvikuru kwazvo zvikoro zvinge zvichivhurwa. Achitarisa zvenyaya yekarikulamu iri kushandiswa muzvikoro yakaimpozwa navadokora isingadiwe nevanhu, isingaenderani nezviri munyika, isiri kusapotwa nebudget renyika. Tiri kuti ichawedzera zveconfusion muzvikoro, confusion yatakaona kutanga kwegore temu yekutanga, nekuti zvikoro zvese ranga rigori bara ramhanya, vanhu vasingazive chekubata kana pekutangira dzidzo isiri kuwanikwa yakakwana muzvikoro, nekuti vanhu vanga vasingagoni kuimplimenta karikulamu yacho. Kutarisa zvenyaya yepoliticization yemaschools, tichitarisa munyaya yemaelections akuya 2018.
Imi sesangano zvii zvamuri kukurudzira? Tichiona kuti mune zvichemo zvakawanda kudai.
Chekutanga panyaya yekugara kwevadzidzisi vekumaruwa, tiri kuti dai hurumende yaisaya tiri kuti Education Equalization Fund iyo ichange ichipiwa mari kubva kune mari dziri kutambiswa dzezindef. Chechipiri tiri kuti vawedzere yatoti Rural Teaching and Attraction Allowance ive inokwanisa kuita kuti vadzidzisi vekumaruwa vafarire kudzidzisa ikoko, yatiri kupropoza kuti inge iri 100% yesalari. Pakarikulamu tiri kuti karikulamu iyo dai yabviswa, kwaiswa karikulamu inenge yebvumira vanhu nenyika yose inoenderana nemasocial economic conditions ari munyika medu.
Zvichemo zvese zvamataura izvi zvinhu zvagara zvamaa muchingonyunyuta nazvo makore ese, munotarisira kuti pane chinganzwikwa here chingashandurwa?
Tinoziva kuti takutaura nevanhu vakaoma musoro vasingadi kuteerera zvinotaurwa nevamwe, asi isu pese patiri kutaura apa hatina kugumbata maoko. Tiri mushishi yekuramba tichimobilisa, tichibvunza vanhu vakawanda kuti vanzwisise urongwa hwedu, nekuwanda kuri kuita vanhu vazhinji vaakunzwisisa nyaya tiri kutaura iyi. Tokutarisirwa kuti kana vachiri varamba vachinyarara vasingapindure zvichemo zvedu, tichaona patichadzokera mumastreet matinombogara tiri.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet Masaraure vari parunhare nestudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muwashington dc. Nhasi tiri kutarisa urongwa huri kuitwa nedare reparamende rekuongorora kuti mari dzakapiwa vechidiki nebazi rinoona nezvekuendesa upfumi kuvatema nevechidiki dzakafambiswa sei. Pane kunyunyuta kwakanyanya munyika kuti mari idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Nekudaro nhasi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema uye ichionawo nezvevechidiki, Honorable Mayor Wadyajena, avo vanoti vari kutanga nemusi wemuvhuro mangwana kuferefeta kuti mari idzi dzakafamba sei. Tatanga nekubvunza vaWadyajena kuti chirongwa chavo ichi chinenge chichifamba sei chaizvo.
No, zvatiri kuita, tiri kuita mapublic hearing nematours kunoona kuti mari dzakarimiswa. Ministry of Youth, Indigenization, Economic Empowerment in conjunction nemabank akafanana neCAB inonzi Underwood Mutual neStandard neIDBV neCBV, mayouth akapiwa mari tinorana 90 million of dollars. Vamwatwana mari ma 5000, ma 10000, ma 20000, ma 1000, ma $500 per project. Saka tida kutione kuti ma project avaka apply, ma proposal zvava akaita. Woti mini blessing ndikuda kuita zvekuchengeta mombe. So go tonoona kumusha kwako pacho pawakati unochengetera mombe tona dziripo here kana wakati urikuita zvekutengesa chakati shopi yacho iyoyo pacho pawakanyoresa nekuti vamwe vanoita fraud yevachinyepa and then vamwe vanorikuwa havana zvinemba takaita ma takainvita mabanks akauya takainvita vamwe mayuta akauya mabanks aicomplaina kuti madefaulters the rate is so high ikuma almost 80-90% mawine kuzotora mari mayuta acho mamwe arudi akatotora mari akashandisa zvisirizvo. So we want to do more fact finding business so that we will ascertain is it the correct thing that was done. And also remember kuti pakaita ma indications ema companies akapa mari nemayuta amwe akauya vaitaura nyaya dzekuti to find kuti vamwe vanhu vanenge vachinzi vakapiwa mari vanenge vachizivana na certain minister or vari connected kuna certain politician. Isusu tinose parliament what we must do is kana mari dzichipiwa izvi zvinofanirwa kupiwa vasingatarisi kuti unosapota bato ripi, vasingatarisi kuti unoenda kuchepipi, vasingatarisi kuti ganda rako rakaita sei. Mwana wezimbabwe as long uri between the ages of 18 and 35 is defined by the constitution uri muyouth unoqualify. So zvizhinji tichazonya sokupai kana takuita ripoti yedu.
Saka muri kutarisira kuti muchashanyira vechidiki vakawanda zvakadi?
Nyaya inoneta nyaya yefunding. Tinoziva kuti hakuna mari mazvangu because kuti tisimuke separlament pano pachidiwa mari dzekufambisa accommodation dzechikafu dzekudaidzawo kubvuka mavenues zvakawanda wanda. Saka what we are going to do right now tiri kuti tichabva musi weMonday come this coming week in Monday for 8 tiri ku Victoria Falls echotsinda ho kuti ainozi public hearing ma UPS ma interested groups ese ma NGOs vanoda vemachurch vese anechokuita vanoda kuya kuzonzwa vanoya kuzoti papfungwa dzavo kuti vakawana mari here ikoko ku Falls iri anda matoti vakabenefita here voti udza matambudziko ese vakasangana navo that's Big Falls. And then musi weTuesday musi wa9 tinenge tiri kuBulawayo. Bulawayo tichatoma a project kuzi matakapiwa nemabanks kuti kwaulawayo kwakapiwa mari yakati 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 totenderera tichiona mayuta akapiwa mari toona kuti vakashandisa mari yacho zvirizvo zvavakaikweredzera here. And the top by papo toya kukwekwe muso Wednesday toita public hearing kumbizo kucommunity center kumbizo mayuta ese anofanira kuuya kutoedza izvozvo totendererawo kuona kuti vakapiwa midlands kukwekwe ndevapi vakaita zvakadaro here. And then muthursday muso 11 tinoenda kugoke nembudziya kune vakapiwawo mari kumisha ikoko tonoona kuti havana kunyepera hurumende here kuti mari yavakapiwa vakaishandisa chii. Tobva ipapo todzoka toenda kubhindura. Bhindura tinotarisa the same thing again. Bhindura toenda kumarondera kuna vachikomba topinda mumusha kuna masadza kwese kuya. Tobva ipapo toenda kunyanga. Takaenda kunyanga tichasvika nyanga yese manyika lendi tichitenderera toenda kumasvingo. Kumasvingo tikaita public hearing.
Saka vanenge vasina kushandisa mari zvakanaka vanoitwa sei?
Whoever being or misused or misrepresented kundida mari yakati kushandisa zvakati isusu kuti mutemo unofanirwa kuapplyiwa regardless yekuti ndiyana.
Manga makateerera kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema Honorable Justice Mayor Wadyajena. Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing, nechirongwa chako, chinodzidzisa vechidiki. Iyo zvinoto kuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuro yatakaita naPastor Adonis Kupe Ayema vekereke yeBeautiful Ashes Ministries International.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba. Yesu simba rangu simba rangu Yesu simba rangu munondipa simba.
Ndinoitwa Pastor Adonis Kupe Ayema. Tinobata nekereke inonzi Beautiful Ashes Ministries. Rinova sangano ratakatungamirwa naMwari kutanga muMaryland, USA. muna 2011.
Rino wanika kupi sangano irikunze kwe mu Maryland mamaka atanga muri?
Takatanga mu Maryland kukatika mapepe mumo ne kushumela chumumo. Asi mwari waka vuti fambiko ne kufamba kwengura. Kufamba kune ma state njimbo zaka siyana siyana muno mwa United States. Iko jino tukushanda tili ku Atlanta, Georgia. Asi home office yedu iri mu Maryland jayo. Asi tunowanika tili mu Atlanta, Georgia. Tunawani kwa shakari mpa online platform nima prayer line. Taka shunawo batika kutuwa na wale mungi mboza kasi ya nasi ya na wakwanisi kushikira na nesu katiningi chishumira.
Tinona uti imi mri chizawra che Zimbabwe asi mru kugara mu Amerika. Mune nzira weleza mru kuita kubata ne wale ku Zimbabwe kuburikiza ne kereke enyu.
Uongo, kataka tanga mne 2011, tanga tuchisanda merimo tanga nora ngari chukuta kuchokuba ekira wana beshukoro, I think program enya nyakubatira wangu wari kuzaka. Taka taibatira uwe papo chukuta ma tournament ebora, nikuti wana waungani, wawane kubesiru wawo kupo wawo mbachika, kupo wawo shakadaro. Jinova batira uwe mkorarama, nikuti wawane mbura, so forth. And tibata ni wame uwa wangawati tumira masanitary pads kuwana kuzikoro wa sama nasikana kuzikoro kuzimbabwe sata tibata na wui papo uye tunuenda kuzimbabwe tuchino shumira Beautiful Ashes Ministries ya katangwa asi tunichi tukataka vao kunonzi kwa New Covenant Ministries irimo Zimbabwe imomo sata tino betera wakana kichuya kumasangano tichishumira u yesu minge tichibiwa mu Zimbabwe.
Mune tariziro yerere kuti mune ramangwana muzovhurawo kereke yenyu ku Zimbabwe.
Kana Jehovha vachitungamira kudaro zvinogona kuti zviitike tive ne office iri ku Zimbabwe. Nekuti ku Zimbabwe ndo kwatinobva ku Zimbabwe ndo kumusha. Saka kana vachitendera kuti tive ne office norana kubva ku Zimbabwe ikoko shungu dzedu kubata vanhu nerudo rwaJesu kuratidza rudo rwaJesu in a practical way even tichivaratidza nekuvashumira asi tivatidze rudo rwaJesu mukubatsira vanhu nezvinhu zvavanonida zuva nezuva.
Nasi shoko ripi la munga po wana we Zimbabwe wangadae waka teri rapa nenu nguwa.
Nasi munga pe shoko rinova kuna John chapter 1 kana shikara ni kishona tunuwanza kudakuzi ringari kishona chairo chinya kutandu chiniwa nifitendo. Amen. Rinova verse 46, John chapter 1 verse 46. Ino tiyo mchishona natani rakati Nazareta. Pane chino chakanaka chingaba kuna Nazareta ere. Siri pakati uya uone. Amen. Nasi mingade kungo simbisa wana we Zimbabwe wakaterera. Kutipatu kuona hapa, paku taurani wapana hapa. Enepane kushoro wakurukutu wakumbunzo wakuti. Kune chakanaka iretinga vahu kuna Nazareta. Rikida pane akanditerera nasi. Arifu vunza uwa mamukatimo openyo wakipa manoona kunge wakajizika. Pama kune vanuto kuona kunge wakajizika. Pama pane vanuto vunza kutipane chakanaka iretinga vahu muna Zimbabwe uyu. Pane chakanaka iretinga vahu minika ye Zimbabwe. Asi tinoona hapa natani rausindu wangu uya uone. Kana wazo uya uchazo uona kuti makanaka muna Nazareta imombo mune chakanaka zvinobvamo. Anga uzi. Ipapo kuti uya uone mwanakomana arikuuya muprofita Jesu weNazareta mwanakomana waJosefa anga audzwa zvakanaka asi Nazareta yaizikana senzvimbo yechirungu inoti it was known as the city of garbage kureva kuti muNazareta maingotarisirwa kubuda marara manga musina chakanaka chairemo muNazareta asi Jesu mwanakomana waMwari anouya baba anosarudza kuti abve muNazareta abve mu city of garbage abve mune marara abve mune pakazvidzika hazvinei kuti iwe uri pai asi nhasi ndoda kukuudza kuti Jehovha vane chakanaka nhasi ndoda kukutaidza kuti uya uone kuna Jehovha anotaura mapisarema 113 verse ya 7 anosimudza marombe kubva muguruva achizovagadza nemachinda anovasimudza kunzvimbo dzakazvidzika achivaita pamusorosoro nhasi ndoda kusimbisa munhu akanditeerera nhasi uwe ungave uri kuZimbabwe ungave uri kupi Jehovha vane zvakanaka takatarisirwa pasi munzvimbo dzakawanda zvikanzi pane chingabuda here kumaZimbabwe kune chingabuda here muZimbabwe iyi yadai kusangana nematambudziko asi nhasi kuna Jehovha anogona iye akasarudza mutsvene kuti ase mwanakomana wake abve munzvimbo pasiti dzanga akawanda igona kubuda Jesu asi denga rakaona zvakafanira kuti abve mutiti wekabheji munazareta nemarara munazareta musina chikanaka chinofanira kubudamo zvaiva nechikonzero sekuti ini newetizive kuti tine tando ini newetizive kuti zvirimo zvakanaka zvatakagadzirira zvatakaitirwa kuburikidza nemwanakomana Jesu Kristu amen.
Manzwa kubva kuna Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke Beautiful Ashes Ministries International vari parunare ne Studio 7 vari ku Atlanta, Georgia muno mu America. Nako kambo disaster kubva kuna Mukanya Thomas Tafrenyika Mapfumo tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rigai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mubatanidzwa wemapata anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuronga kuparura zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa kana kukurudzira madzimai kuti anga achienda kunonyoresa kuvhota. Manzwa zvakare huri kure yataita muchikamu chedu chechitendero na Pastor Adonis Kupe Ayema vanotungamira kereke ye Beautiful Ashes Ministries International iri muno muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minisi zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 @voanews.com. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.